Vashtaura pamberi pechitacha vanhu vakapinda svondo kuchechi yavo iri kuWater Falls muno muHarare neZuro Manheru. Vamagaya vakati vava kutyira upenyu zvichitevera kuwanikwa kwavanoti kwakaitika grenade kuchechi kwavo muzuva ravasina kudoma pamberi pekereke.
You're making people calm every time, year in, year out. You are giving people hope year in, year out. You are giving people hope. Wapedza kuita izvozvo waona kuchechi kwako kune grenade. We only have it from our own army.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika. Vaignatius Chombo, kuri tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vati nyaya iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo. Zvichakadai, vamagaya vanoti vave kutyira upenyu hwavo. Vanoti havasi kufara nechitsotsi chiri kuitwa nemamwe makurukota ehurumende avasina kudoma nemazita. Semuenzaniso, vamagaya vakati vakaedza kuti vabatsire hurumende nemari inoita mabhiriyoni mana emadhora kuti ishandiswe mukugadzira mugwagwa unobva kuHarare uchienda kuBate Bridge, asi rimwe gurukota ravasina kudoma nezita rakati rinoda mari inoita mamiriyoni makumi mashanu yechioko muhomwe. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo kuri tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai, vamagaya vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nevari muhurumende vakakurudzira nhengo dzesvondo yavo kuti dziise masignecha pagwaro renyunyuto ravachada kusvitsa kuhurumende. Vanotiwo chinovarwadza ndechekuti zuva nezuva vari kugara vachipombodza moto ungave uchida kusimudzwa neveruzhinji vanouya kuchechi kwavo vari kugunun'una nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika asi vozobatwa nekuseri kwemaoko nehurumende. Vamagaya vanoti vangangopinda mumigwagwa pamwe nevatendi vekereke yavo vachiratidzira murunyararo munguva shoma iri kutevera kana nhunha dzavo dzisina kuteererwa nehurumende.
Hanzi dai madhimoni adona. Izvo ndiri kupopota ndiri kutaura mune vanhu vakuti vanofanira kupora, vanofanira kurapiswa. Ndoma ndiri kuti anoizimuzira basa rese izvozvo. Ndoma ndiri kukomplena. Mune vanhu vokuti mune maviewers, mune chi, and this is life. They were supposed to be healed, they were supposed to have their freedom. Umwe mumagwa wanzi uri kuitire chii zvakanaka, uri kuitirei zvakanaka. Dana nchinyima, ndandimbokuudza chokwadi. Dana nchinyima ndichiita utsinyi.
Mumwe mugari wemuHarare vakuda kwashe matibhiri vanoti kodzero yavamagaya kuti varatidzire kana kodzero dzavo dzichinge dzachikorwa.
Ndinofunga kuti ikodzero yavo vamagaya, bumbiro renyika yeZimbabwe constitution harina kugadzirirwa vanhu nje, rakagadzirwa vanhu wese kusanganisira varume machechi. Saka ikodzero yavamagaya kuratidzira kunyanya kuratidzira zviri peaceful kana vachifungidzira kuti kodzero dzavo dzachikorwa, uye nyaya yekuti kuchechi kunokwakuwanikwa zvombo zvinoreva kuti iyo hurumende yatiri kutaurira kuti haisi hurumende yevanhu, ihurumende yematororo yakuendesa zvombo kundomunyikidza kunyanya even vari kuita vari kunamata. Saka pane pakadari ipapo tinotarisira kuti ikodzero dzavamagaya kuti vaende murodhi vachiratidzirawo nemamwe maZimbabweans kuti hurumende iyi haicharemekedza zvido zvevanhu asi yakuita sekunge hurumende yemhondi nembavha.
Hurumende inowanzoshandisa chisimba pose panoitwa kuratidzira kwakadai sekuri kutaurwa navamagaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.